mina ndina katungamira manje ini ndini founder member ba free market ini ndinda katopedza noise yacho because ini ndaka intervene asa sa comrade titatopedza nyacho nezvikonzera pave ne understanding akusina zveze noise zvezvaizvo kana ushanda zvakanaka police yanga iri kuno kuvese mabhoti eforga party leaders vese vakauya kuti vanhu ngavachisenza kana kuti zvakanaka now there is no peace.
Vauya rini vemapurisa?
Vauya maskati ma 2 o'clock.